Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri nguva dzava 7 p.m. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 27, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzirwa kudoma dare remakurukota rinoendesa nyika kumberi.
Asi chokwadi chaicho chisingaputsukama ndechekuti hazvina zvazvinodzosa maererano nezvakatongwa nedare guru remuZimbabwe Constitutional Court.
Magweta eMDC Alliance ogadzira mapepa ekuenda kubazi reAfrican Commission rinoona nezvekodzero dzevanhu muAfrica. Chirongwa cheZimbabwe Agricultural Show chotanga nhasi muHarare. Kushomeka kwemamwe mapiritsi echirwere cherurindi kuisa utano hwevarwere munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Magweta ebato reMDC Alliance rinotungamirirwa navaNelson Chamisa anoti atanga urongwa hwekugadzirira kuenda kudare reAfrican Commission on Human and People's Rights, the ACHPR, vachiti sarudzo dzakaitwa munyika dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Dare iri riri kutarisirwa kugara muna Gumiguru uye bato iri rinofanirwa kuendesa mapepa aro dare iri risati ragara. Kana mapepa aya aendeswa, vatongi vedare iri vanotanga vagara kuti vaone kuti vanotambira here nyaya iyi. Kana vakatenderana kuti vanoitambira, vanobva vagara pasi kuti vaizeye. Gweta vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vanoda kuti komisheni iyi iongorore nyaya yekuti hurumende haina kutyora here zvimwe zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika uye kuti zvimwe zvakataurwa nedare reConstitutional Court zviri pamutemo here unotevedzerwa nedzimwe nyika. Vati izvi zvinobatsira kuratidza pachena zviri kutaurwa neMDC Alliance kuti zvinhu hazvina kufambiswa zvakanaka muZimbabwe. Mutauriri wavachamisa, Dr. Nkululeko Sivanda, vati magweta avo ari mushishi kupedzisa kugadzirisa magwaro ekuendesa kukomisheni iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Zviri kuitwa neMDC hongu idanho rinogona kunge rakanaka, asi chokwadi chaicho chisingaputsukama ndechekuti hazvina zvazvinodzosa maererano nezvakatongwa nedare guru remuZimbabwe Constitutional Court.
Mapato ezvematongerwo enyika vanokwidza nyaya dzavo kukomisheni iyi kungoendawo kuzadzisa chirewa, asi hapana chimwe chichagona kuitika nezvazvo ka.
Ndizvozvo chaizvo vaZininga. Aya mashoko asingafadze kuvatsigiri veMDC nekuti vanonge vachitiwo dai pawanikwa chinoitika, dai zvakaitika musi wa26 zvadzoserwa kumasure. Asi dzimwe nguva kuziva chokwadi kunobatsira, kunoita kuti pada kana paine marwadzo aripo akasire apora, pane kuti vanhu varamba vachingowedzera kuendesa hope pamberi izvo zvisina zvazvinobuditsa.
Kuti zvizonzi nyaya iyi iri kufambirwa ne MDC Alliance yapera chii chinofanira kuti chizoitika
ini maonera ndinotoita nyaya iri kufambirwa ne MDC Alliance yakapera nekuti pataita kwataitarisira kuti kungamubuda zvinoita kuti nyaya iyi idzoserwe kumasure ku constitutional court saka kubva dare parakatonga richiti ayo vamunangagwa ndo vachange vari president inini maonera ndakaita nyaya yacho ndekuti aiwa ndo panenge pagumira nyaya ino inonyatsonzwisika sezvandataura apa hapasina chingagone kuitika pamusoro penyaya yesarudzo dzakaitika kuzimbabwe
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology Dr. Riki Mukonza vachitaura vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUS rinoti raudza magweta aro kuti vafambise nyaya yekuchichidzirwa kwavari kuitwa nevanofungidzirwa kuti vasori veCIO. Mukuru weARTUS vaObert Masaraure vanoti pane varume vatatu vanozivikanwa vari kuchichidzira nhengo dzesangano ravo uye vachitaura pachena kuti vari kuzoparadza sangano iri. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vamasaraure kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vazvaro tirikusangana nekugwiswa kwakawanda nemaagenda estate vari kuya vatwakire vachitipomera mhosva yekuti tanga tiri partisan parunoff after my elections. Vaita vachizvizvire vachiti vachashanda nesimba kuti vaparadze boka redu risazoegisi vachose.
Kana muchiti state agency munotaura ani
vanhu vanomirira central intelligence organization vasori
vakasvika kwamuri vakati chii
ini vakataura neni vatatu mumwe akandinyorera matsamba pafoni mamessages epawhatsapp vamwe vakandifonera mumwe akandisangana takasangana mutaure vachiti tichaedza nepatinogona kuti tiparadze musangano wenyu zvikuru avanhu vive vanoshandira hurumende estate vatinoziva nemazita avo asivakwanisa kudoma edu izvozvo
chavakanyatsokupomerai zvavanoti makaita mimi chii
chekutanga vaititi kuendesa kwatakaita zvanotive kukoti tichiti isaabhuze vana nematicha nepropati yezvikoro zvechepiri vanochema nesu vachiti makaendeserei zeki kukoti muchinoti sei zeki iti maticha akwanise kuvhota chechitatu vanoti mimi makazoedzerei kuconstitutional court muchinotaura kuti nematicha akazotadza kuvhota anokwana 40,000 ndo mhosva dzavaitipomera isu tichidzitarisa hadzisi mhosva
makamhangara here nyaya iyi
hatina kumhangara nyaya iyi takaisa mumaoko emagweta edu vachiona kuti tingafambe sei tichibva pano
makabudisa gwaro rinoratidza kubatana nematicha okuSwaziland chii chamunotsvaga apa chinobatsira maticha emuZimbabwe
maticha ekuSwaziland neemuZimbabwe vanhu vamwe chete maworkers struggles pasi rose akafanana chero titi akaita wekunorway chero wekusi asi hondo dzavanogwa dzakafanana dzekudzvanyiridzwa
avo vanga vari mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Kuratidzirwa kwezvirimwa, mabhizimisi nemamwe mabasa paHarare Agricultural Show kwatanga nhasi muHarare. Vanoronga show vachikurudzira veruzhinji kupinda muchiitiko ichi kuti vawane mikana yekutanga mabhizimisi pamwe nekusimudzira mabasa ekurima. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Sachigaro veZimbabwe Agricultural Society, varongi veHarare Agricultural Show vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevarikuratidza zvirimwa, mabhizimisi nemabasa hwakakwira nezvikamu 12 kubva muzana gore rino, uye vanotarisira kuti show yegore rino ichanakidza kudarika gore rapfuura. Vakurudzira veruzhinji kuti vaende kuHarare Agricultural Show uko vati kunodzidzwa zvakawanda pamwe nekutandara.
Show mukana wekuvhura mabhizinesi, tiri mukana wekuvhura mabasa. Tiri kuti isusu nyaya yemabasa iri kunzi inonetsa. Nyaya yemabasa haisi kunetsa muno muZimbabwe chete, nyaya yemabasa iri kunetsa nekunze kwese. Saka tiri kuti isusu kune vanhu huyai kushow mudzidze.
VaCraig vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti varimi vakaunza zvipfuwo nembeu dzemhando yepamusoro gore rino.
Tozoona isusu varimi waunza zvinhu kumombe, tine varimi waunza zvipfuyo zvakawanda zvikuru zvine unaku hwakanakisa zvikuru. Tine varimi wefodya waunza fodya dzavo dzakanakisa zvikuru fodya, uyezve tine varimi waunza donje ravo rakanakisa zvikuru zvekuti unofunga kuti ipikicha ukazobata ndipo idonje nekunaka kwarakaita.
Vatiwo kunze kwekudzidza zvekurima nemabhizimisi kuchange kuine mafaro nevaimbi vakawanda pamwe nekutandadzwa neve mauto, mapurisa nezvikwata zvakasiyana siyana. Mukutandara imomo, veBuy Zimbabwe avo vanokurudzira kugadzirwa nekutengeswa kwezvinhu munyika vanoti vachange vachishambadzawo zvinhu zvinogadzirwa muno. Mukuru weBuy Zimbabwe vamunyaradzi wengwere vaudza Studio 7 kuti gore rino vachange vachisanganisa mafaro nekupemberera unyanzvi hwevana vemuZimbabwe.
Yava nyaya yokuti panouya makambani achiuya achiti pane vanhu vomuZimbabwe havari kuteerera vana Sulumani, vana Japresa, vana Jasignal zuva nezuva, vari kuona mapurisa achiita zvidavodavo zvavo neefosi nemasoja achidonha mudenga. Makambani ari mushi mufield to industry toshanda nawo tese, takuti branded entertainment, takutiko wauya pano kufarmers festival asiziva kuti kune agri-seeds.
Imwe kambani iri kuratidzira gore rino iFlying Leopard Limited, iyo inogadzira midziyo inorerutsira vanhu kutakura zvinhu yakaita semabhara anodhonzwa nemabhasikoro. VaDangen Nyati vanoti midziyo yaanogadzira inokwanisawo kushandiswa nevanhu vanoita mabhizimisi echidiki akaita sevanotengesa mumigwagwa.
Tingangoti rinosanganisira zvese kubhara nekubhasikoro. Saka kubhasikoro kuitira kuti mukurumidze kufamba, ndosaka takazoita kuti riite bhasikoro kuitira kuti mukurumidze kufamba nekutakurawo zvakadi zvakawanda.
Show yegore rino iyo iri kuitwa paspeding ndiraro kuti field to industry, produce, connect, develop ichavhurwa zviri pamutemo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa nemusi wechishanu. Varimi nevamabhizimisi vanotarisirwa kubuda nemibayiro inosvika zana rezviuru zvemadhora gore rino. Gore rapfuura vanhu zviuru mazana maviri vakapinda muHarare Agricultural Show, uye gore rino panotarisirwa kuti pachapinda vanhu zviuru mazana maviri nemakumi mashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa varikuvimbisa kugadzirisa zvinhu munyika zvikuru munyaya dzezveupfumi uye nyaya dzezvematongerwo enyika. Asi vakuru vanoti muromo hauzarirwe nerwizi zvichaonekwa nemaitiro kuti ava ndivo vagone vebasa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezveupfumi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti pakudoma dare remakurukota ndipo pachaonekwa kuti vamunangagwa havasi kungoreva nepasipo.
Chokutanga ndechekuti panofanira paine kuwirirana kuti tiri kuenda kupi. Sekuona kwamaita kubva mukuvhota kwataita uku zvaratidza kuti Zimbabwe yakapfunzika chaizvo, ihari yakapfunzika. Saka mapisi acho angori kwese kwese, we are a broken country. Saka naizvozvo zvinotoda kutanga kusatimamboita kana chimwe chinhu kuumbiridza nyika yacho kuti inge ine vanhu vari pamwe chete vanoona zvimwe chete.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme.
Zvaakudiwa apa ndezvekuti Mnangagwa achiende kune shamwari dzake maho veterans nemadhara mamwari anga ari muhurumende kuti aiwa hatarambi tichiita zvataiita kare. Ngatichinjewo makurukuta atinofanira kuita, toita makurukuta gumi nematanhatu. Anenge ainewo vanhu weopposition nemapatazo anopikisa newamwe wanyowani mwamwe wekunze vari kurwa navanhu vekuZimbabwe vari kurwa namabhanks nechichi kuti vakwanise kuunganidza upfumi. Sezvakaita finance, handioni paine chinobuda vakapa finance ministry inova yakakosha kuna either vana Mupopo kana vana Chinamasa. Vanofanira kuzorodzwa uenda kunoshandira pati yavo kuZANUPF headquarters. Vafanira kuunza mamwe mazita akaita fanika vana Mutuli Ncube.
Mutedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti semaonero avo dare remakurukota rinofanira kuve riine vanhu vashoma-shoma.
Zvikuru zvonetsa ndezvekuti mutemo wenyika kana kuti weparamendi ndopo wakangoti siyane nepfungwa dzangu. Ene zvainzi makurukota ehurumende anofanirwa kutsvagwa kubva kuvanhu vanogona mabasa, vakadzidzira mabasa, uyezve vamashanda mabasa akadaro nokumwe. Ndo zvandaifara nazvo.
Mutedzeri wemutungamiri webato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu vanoti kuti zvinhu zvifambe panoda kuitwa mushandira pamwe.
Ini sokuona kwandinoita Blessing inyaya yekuti chose maZimbabweans ngationei kuti nyika iyi ndeyedu tose. Hazvimbozofa zvakaitika kuti tose tingava nemuono wakafanana. Ngatizive isu kuti Zimbabwe ndeimwe chete, tingava kuMDC, kuZANU, kundu, kupi, kundonga, kupati ipi zvayo. Asi ndosaka isama tiri kuti ngatiti nyika yedu toiisa pamberi.
Imwe nyaya iri kutemesa hurumende musoro inyaya yezvirango. VaJokonya vanoti zvirango zvichakanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi. Asi vamwe vanoti hurumende yakazvisikira moto muziso nenyaya yemauto ayari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu mudhorobha mukutanga kwemwedzi. VaMunangagwa vanoti vari kuferefeta nyaya iyi. Asi vanorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoti totenda maruva tadya chakata.
Zvakakosha zvachose kuti hurumende yavaMunangagwa iongorore nekukasika nyaya dzemhirizhonga nekupfuura kwakaitwa vanhu musi wa 1 August nemasoja. Zvinobatsira kuti zvipe tiremerera kumashoko avo, nekuti iko zvino vanhu vanoziva kuti mashoko avo akarerekera kune zvakanaka, asi chasara kuona nemabasa.
Imwe nyaya yanetsa inyaya yehuori. Father Frederick Chiromba veAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanoti vaMunangagwa vakataura mashoko akanaka, asi panoda kuzadziswa nechirevo.
Nokuti sokutaura kwaendiswa kwakamboita ivo president munguva yapfuura vaiti vanhu vacho vanovaziva, vangave vakaburitsa mari kunze kwenyika kana vane tsika idzodzi dzeuori. Saka zvingava chikave chinhu chinobatsira kuti kana vasiri kudzoreka vanhu ivavo vava vanotongeswa. Saka tikaona zvaakufamba saizvozvo kuti chokwadi avo vane uori vakuiswa pamatare vachitongeswa nyange nekutosungwa ikoko zvingabatsire kunyatsona kuti zvimwe zvakuitika.
Zimbabwe yave nemakore akawanda ichitsika matama enzira munyaya dzezveupfumi, vamwe vachiti inyaya yekutonga nedemo, vamwe vachiti zvirango. Kuti rwendo runo pane chinobuda? Aiwa, regai vana soro jena varere muhapwa dzemakomo vati havo zviuya zviri mberi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mhuri yeAmerica iri kuenderera mberi ichichema Senator John McCain avo vakashaya nechirwere chegomarara musi wemugovera. Vasati vashaya vaMcCain vakakumbira vaive vatungamiri venyika vaBarack Obama navaGeorge Bush kuti vataure parufu rwavo, asi vakati havadi kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vataure. Vaviri ava vaive makara asionani. VaMcCain vari kutarisirwa kuradzikwa kumarinda eUS Naval Academy kuAnapolis pedyo neshamwari yavo Admiral Chuck Lesson. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanga Nyauye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuDallas, Texas vaEric Mupoperi.
VaJohn McCain indinovaziva vari munhu ari sensitive pakodzero dzevanhu. Munhu aimiririra vanhu. Aimirira vanhu zvisina kuti munhu anobva kunyika ipi kana kuti munhu anobva kunyika ipi. Vanga vari munhu aimirira vanhu zvinonakidza zvikuru kunyanya panyaya dzedu dzemaimmigrants. Vana John McCain munhu angari fair. Zvemunhu anga asina zvekuti toenda kuRepublic kana kutoita sei. Maissues awo angari ezvekodzero dzevanhu, asina kuti munhu ari kupatipi kana kupatipi.
Muri kuona ruremekedzo rwavari kupuhwa imo muno muAmerica rwakakosha sei?
Ruremekedzo rwavari kupiwa vaJohn McCain rwakakosha zvikuru, nekuti runoratidza irwo mabasa avaiita kuti that's how a politician should live, the legacy of a politician. Mabasa ako avaiita anofanira kukuteera kusvika the last day of your life. That's why tikuona vachiramba vachipiwa ruremekedzo rwakadai, nekuti munhu anga aine mabasa avo akanaka. Munhu anga achimiririra vanhu zvisina kuti munhu ari mupati yakati kana kuti zvisina kuti munhu muRepublican, zvisina kuti munhu muDemocrat.
Takaona vaMcCain vachinyora ivo nhoroondo yekuti vanoda kuvigwa sei vachinge vashaya. Zvinhu zvatinoona here zvichiitika kumusha izvi? Takaona vachitivo vanoda kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama navaGeorge Bush vataure parufu rwavo. Zvinhu zvinoitika here kumusha?
Kashoma kuwana munhu achinyora zvakadaro, kuti asi anyora kuti ndoda kuti nigirikene uyu ataure, uyu akazodai ataure. Ende mukatarisa vanhu vari kutaura, vanoratidza kuti munhu anobatanidza vanhu. Barack Obama muDemocrat, George Bush muRepublican. Saka munhu angari achibatanidza vanhu. Zvinhu zvatinova zvatoshuvirwa kudai zvichiriwo zvinoitika kuZimbabwe, kuti vanhu vange vachibatanidza, mapoliticians vedu anga achibatanidza vanhu instead of kudivida vanhu.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuDallas, kuTexas vaEric Mupoperi vanga vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuDallas. Vanhu vane chirwere cherurindi vanoti vave kutyira utano hwavo zvakanyanya, sezvo mapiritsi ekurapa chirwere ichi ari kushomeka. Varwere ava vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko iri. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vane chirwere cherurindi vazhinji vanga vave kunwa piritsi rimwe chete panguva imwe inonzi pachirungu fixed dose combination, asi mapiritsi aya ava kunetsa kuwana kunyanya muzvipatara zvehurumende. Amai Sekesai Tsiga ndeumwe wavanga vachishandisa mapiritsi aya. Vanoti pavakashanyira chimwe chipatara chehurumende muHarare vakangowana mapiritsi mashoma shoma uye vave kutyira upenyu hwavo.
Ndauya kuchipatara tikapiwa mapiritsi mashoma shoma asingapedze mwedzi. Saka hatichanzwisisi kuti tichaziva kuti kuti tichawana here imwe mishonga yatichapiwa zvakare. sinzi mapiritsi acho ari kunzi ari kushaikwa nekuti takutochikira utano hwedu.
Muzvare Ulidis Sharare vanochengetawo murwere ane rurindi vaudza Studio 7 kuti vakashayirawo murwere wavo mapiritsi anongonwiwa kamwe chete aya. Vanoti vakapedzisira votenga mapiritsi anomwiwa akawanda panguva imwe chete. Muzvare Sharare vati murwere wavo ari kutambudzika zvikuru nekutora mapiritsi akawanda.
Munyika medu mapindwa nedambudziko veduve. Sanambona zvakadai. Shuwa kune kwa hakuna mapiritsi 50 dosi ya mbomwiwa iya. Iwo mapiritsi TB. Zvino mugwero wangu yeyu unoamwa sei nai veduve ndionere. Unoamwa sei dutu remadrugs iroro. Yange yakanaka fani 50 dosi. Shuwa. Zvazviraramisa chaiko. Zvazviraramisa. Zvinotarira iyeyi. Dutu iri, dutu. Unomwa sei? Nemarutsira ari kuitawo.
Chiremba vanoshanda nesangano reDoctors for Human Rights vaEvans Mastara vati kushayikwa kwemapiritsi erurindi kunoisa varwere panjodzi yekuti mishonga iyi inozogona kutadza kushanda. Vakurudzira hurumende kuti ione kuti mishonga iyi yawanikwa zvinhu zvisati zvaita manyamamere nerongo.
Zvatinoziva TB chirwere chekuti chikasarapwa zvakanaka chinogona kuitisa inonzi resistance. Zvichireva izvo kuti chinenge chisachirapike nemapiritsi atajairira kuwana.
Vamastara vati hurumende inofanirwa kusiya zvekuvimba nemasangano anobatsira voisa mari yakawanda mubhajeti yebazi rezveutano kuti nyika igare iine mari yekutenga mishonga.
Tinofunga kuti nyaya yekuva donor dependence tereki yekuti mapiritsi edu tisave necontrol kuti tinomatenga tichimawana nguvai inyaya yatisingafaniri kujairira. Patinotaurazve sovereignty tinofanira kuextendawo sovereignty iyoyo kukwanisa kuzvimiririra, kukwanisa kuzvitengera mapiritsi eruzhinji rweZimbabwe kuti tisasangana nenyaya dzakadai. Saka nyaya yedu inodzokera panyaya yefunding kuhealth ministry kuti health basic human rights tinenge tichitarisira kuti hurumende inowani yava Munangagwa ikwanise kuti tisarambe tichisangana nenyaya idzi dzokushayikwa kwemapiritsi. Sezvo pazvinoitika zvakadai vanotambura ndo vanonyanya kubatikana nezvinhu zvakadai pamusaka pekushaya mapiritsi.
Bazi rezveutano mumagwaro aya rakaburitsa rinotenda kuti mamwe mapiritsi aya ari kushomeka. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekuti mapiritsi anotengwa kunze kwenyika uye anombononoka kuuya. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinotiwo Zimbabwe inofanirwa kugadzira mapiritsi ayo sezvaimboitwa nemakambani akadai seCAPS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa remangwana reZimbabwe mushure mekutora mhiko kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Pangaumbwe here hurumende yemubatanidzwa? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Magweta eMDC Alliance ogadzira mapepa yekuendesa kubazi reAfrican Commission rinoona nezvekodzero dzevanhu muAfrica. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vokurudzirwa kudoma dare remakurukota rinoendesa nyika kumberi. Chirongwa cheZimbabwe Agricultural Show chotanga nhasi muHarare. Kushomeka kwemamwe mapiritsi echirwere cherurindi koisa utano hwevarwere munjodzi. Naizvozvo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VO.